Hondo ya michova mu South Africa yobatwa zvibarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva kumumusina. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusina kuSouth Africa, uko vemichova vemuSouth Africa vari kunotsana nevekuZimbabwe. Kana muchida kupunda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, sandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutaurira Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.